Taita olazi mpapo muhle nte ipiko wa madzangu tino mgamchira ya mchirongwa chedu chewe chidiki uhlelo D-Connection nilami u Mike Hove. Today is Tuesday mhlaka 19, 2019, Tuesday the 19th of March 2019. I'm your host mpapo muhle, Mike Hove. Alright, hama zangu Zimbabwe Omuhle, tinomgamuchira emuchirongwa The Connection, muine ni Mike Hove. Welcome, welcome Zimbabwe Omuhle, I welcome you all to Studio 7's Youth Forum. Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Kodwa namhlanje, the program is not just related to abantu abasakhulayo, it's related to everyone. Ngenxa yokuthi the topic of discussion tonight is something that's affecting mainly the eastern part of Zimbabwe, however the whole country is active, the whole country is affected. Over the past couple of days, we have given coverage to a natural disaster that has stricken Zimbabwe, stricken Mozambique, and of course stricken other countries within the southern African region, Cyclone Idai, which has ravaged the eastern parts of Zimbabwe. Now to help me tackle tonight's discussion, I have, I'm sure early on you saw a sneak peek of my guest host, Marvelous Mhlanganya Huye. Marv.
Well, I feel honored to be on this program tonight. I know I'm not a youth, but I'm very, very excited to be here because this is a very important, and I actually happen to come from the area where this cyclone hit. Mm-hmm. So it's very close to home. Mm-hmm. So welcome everybody here on the Youth Show, which I'm co-hosting with Mike Hove. The cyclone, which kicked off in Mozambique on Thursday, the 14th of March, has thus far reportedly claimed over 1,000 lives in Mozambique. This is according to the Mozambican president, Filipe Nyusi. And it moved into Zimbabwe on Saturday, the 16th of March, claiming over what the Zimbabwean authorities say is 98 deaths. 217 are missing and 102 are injured. However, there is a possibility that this number could increase, Mike, because we are continually hearing numbers coming up. You know, some have been marooned, some have not been discovered yet. And we just heard that some bodies were actually swept into Mozambique.
That is correct.
So we're going to be looking at seeing at what is the final count.
However, Zimbabwe Muhle Lamhlanje, President Emmerson Mnangagwa visited Manicaland today alongside Vice President Constantino Gouveia Chiwenga in order to pay his respects and of course assess what is happening on the ground in Manicaland. Let's take a look.
As well as the infrastructure brief has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance. We need, we also are going to receive lots of material support from the UAE where I visited, and other countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Of course, Zimbabwe Muhle Limzwile uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe's very own president. President Mnangagwa also held a press conference izolo nezuro, during which he offered condolences to the families of those that lost people. And of course, he issued, he mentioned that there is a rescue team in line battling to reopen the blocked roads, which of course we're going to show you that of course they have been successful. Muff, Matigo.
He further mentioned that that's President Mnangagwa, that the units of defense force have assessed Chimanimani, whereby they were reopening blocked roads so food and safe water medicines could reach the people. Let's take a look.
Dangerous, I don't know.
We're seeing there the action, Mike, that was taking place on the ground in Chimanimani. And I could hear people speaking in Dau, that's my language, right there, just, you know, really marveling at the kind of assistance that they are getting. But obviously, some are saying it's not enough.
Aywa, zulukandaba lamhlanje limzwile umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ube ngale eManicaland ekhuluma labantu yena ethi ube bona ukuthi izinto zime njani ngale eManicaland. Kodwa lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuxoxa lezalwane lezimbabwe zonke sifuna ukuzwa kini ukuthi libona njani nangu tropical cyclone Idai hayi usephazamisile impilo zabantu ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo Zimbabwe omuhle lisitshela ukuthi nina njengezalwane zezimbabwe ngenxa yokuthi le ndaba it's not just abantu abaseManicaland who have been affected kodwa izalwane zezimbabwe jikelele lapha kwele melika abantu started ama GoFundMe ukuthi bathumezele imali ngale ngikhaya ukuze basize uZulu ngale eManicaland ukuthi bathuthukise ngenxa yokuthi izinto azimanga kuhle. So ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle lisitshela umbono wenu ngodaba olukhona eGoodwin lamhlanje +12026192077 that's the number to call nxa lifisa ukungena kuhlelo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu dambudziko ratarisana iro nevanhu vari kugara muchimanimani kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakawanikwa iro dzichibatwa nedutu mpengo inonzi iyo cyclone Idai. Tiri kuona munguva yapfuura vanhu vazhinji vari kunzi vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti pane vanhu 98 vakashaya vamwe vawanikwa vachivigwa nasi munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe pari zvino havasati vawanikwa hama dzavo dziri kutochema dzichiti havasi kuziva kuti vari kupi pane dzimwe nzvimbo dziri kutotadza kusvikwa asi nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachienda kunzvimbo yekwamutare uye zvekuchimanimani uko vari kuti vari kuda kunoona kuti zvii zvingaitwe nehurumende mukubatsira takaona nezuro mutungamiri weMDC vachishanyawo munzvimbo iyoyi vachionawo kuti zvii zvanga zviri kuitika ikoko uyezve vakawana mukana wekutaura nevamwewo vakatarisana nenjodzi iyi taona zvakare vemauto uyezve vachitungamirwa navachiwenga vachibatsira munzvimbo iyi pane vana vechikoro vanga vakawanikwa ivo vachikukurwa nemvura asi vakawanikwa havo vamwe pane vamwe vakashaya pachikoro apa vamwewo vakazobatsirwa nemasoja kuti vaende ivo kunogara pari nani saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa nhasi tinoona zvakare kuti hurumende dzenyika yakadai seBritain nhasi dzawanikwa idzo dzichipa nyika yeMozambique neMalawi neZimbabwe mari inosvika iyo £6 million tikaona European Union zvakare ichipa iyo €3.5 million kuti ishandiswe mukuedza imo kubatsira vanhu vari kusangana nedambudziko iri tinoziva zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zviri kuunganidza mari yekuti itumirwe kumusha neimo mumusha vanhu vari kubatanidza vamwe vane mabhurangiti vane chikafu vamwe vari kuya nemvura taona zvakare vaimbi vachibatana taona Jaha Praise achibata siyana ni wangwe wa imbi waka siyana siyana ana soldier left ona ama ititi makomidi ntika ona wangwe waka ngu siyana sana ve zim dance hall waka wanda na se colors tawaona wachitbatana na kafupi comedian wachitbatana wachieza iwo kutiva wano kutiva wanga ite say mkubatira imo kutiva waka wani kwa chitari sana nedambu ziko re hurricane tropical cyclone idai wanga batirika ne say asi Mike iwene niwo tine basa rekuita nekuti tiri kuona pane magovernment mi akawanda ari kuvhurwa saka munhu wese ari munyika nevavo vari kunze chero uri muZimbabwe ino ndiye nguva yekuti munhu vawanikwe ivo vachibatanidza musoro pamwe chete vachibatsira vakasangana nedambudziko iri
vakanzwa kavamuka vachita asante sana iwene ni tine basa nguva yebasa yasvika
aiwa nguva yebasa yasvika Mike asi pane video yatanga tina iyo yemamwe madzimai nevamo vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo iro rire kuchipingere gaiti mboenda ku video yo let's go to our video of the women teens we
gotwa Zimbabwe muhle ngibona ngani le video ayikafiki but we have other videos so of course Zimbabwe muhle let's take a look at some of the victims as they tell the stories for themselves as to what happened with Cyclone Idai
and we understand their bodies which are floating some have floated all the way into Mozambique you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say we see bodies we believe those bodies are coming from Zimbabwe the total number we were told they could be 100 some going as far as saying they could be 300 but we cannot confirm this situation our troops the army was now walking on foot to go to Rusitu in order to go and assess the situation on the ground
The Minister of Finance he pay imalengange $50 million to assist abantu eManicaland abahlelwe ingozi le eka cyclone Idai imali zakhona ezivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatha lama taxes abo o 2% tax konke ndawonye ikusebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai the cyclone imali zakhona ziza ncedisa ziphathi sisibile kwakhona izikolo lama toilet lama roof a destroy lama bridge konke konke imigwaqo yakhona ambonani kuzaphathisa sibili
hayi uxolo Zimbabwe muhle uxolo lapha sizwile u Minister of Local Government u July Moyo kanye lo mphathi ntambo obona ngendaba zemali u Professor Mthuli Ncube as they were assessing and you know talking more mothers about what's happening on the ground Manzwa July Moyo was talking more explaining more what's happening in Kumanikaland and then Mthuli Ncube was talking more in Ndebele where he was saying Kuti 2% Now it's coming into play and it's assisting the people of Manikaland.
Aiwa, shakawani, shakanaka izvo Mike, nekuti vazhinji vari kuti ivo saka chii chichange chiri kuitirwa vanhu vakatarisana nedambudziko iri. Regai timbonzwa kubva kune vamwe vakatarisana nedambudziko iro kuti zviri kufamba sei nyanya kuchimani mani. Regai tende ikoko.
Hepana akafa baba emurume wangu akasaka akawirwa nemba bvatiri apapo ari tu nekamwe kamwana kababa mukuru wangu asi akasati tikationeka kaishe kutotsvagwa patinokumbidzira ndipo pakare pacho pana mazitomba sikadombo zvekutoti ati kumbira kuti kana kune vanokwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechovotange kudonha yadonha miti mvura yechovhe mvura yechivhe yadini bridge rorovhara ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yatikonzeresere nzara
muri yangu handisi kuzoti zvakamira sei kukumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroads akavhara akazara mavhu akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei
Apo Mike, we're hearing from some of the victims who are actually explaining that, you know, what happened. And some of them are saying they don't know what to do now.
It's because,
most of the bridges have really been destroyed. The roads have been destroyed. And everybody's distraught. They don't know what action to take.
Mthwakazomuhle, libazwile abantu laba. Abaphile eManikaland. Bayakhala bathi, hayi, ucyclone uDailo. Usiphazamisile indlela esiphila ngayo impilo. Kuthiwa ama-bridge wonke, they've been destroyed. Kuthiwa imigwaqo eningi has been destroyed. So abantu, they don't know ukuthi sekumele benzeni. Bayakhala bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi sicela usisize ngale eManikaland. So ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu elizwile ele on sichasisa njalo ukuthi kule zalane zeZimbabwe eziningi ezitshiyeneyo that are doing ama different assistance efforts eZimbabwe. Sesibone abantu abaningi jikelele befaka $2 RTGS, $3 RTGS besiza through iEconet. Njalo lizwile uMavelas echasisa esithi different international organizations have also taken a part into assisting ilizwe lethu leZimbabwe ngale eManikaland. Sike sachasisa njalo ukuthi lapha kwele Melika kule GoFundMe that started that was started by umnumzana uFreeman Chasi yena ophila ngale eOhio. As we speak, iGoFundMe leyo has surpassed $20,000 US. I am a RTGS US. $20,000 Zimbabwe. So gaining in Shaili Shombe abantu bazamile. Lamhlanje kuhlelo sesi le nhlanhla ngenxa yokuthi sebele sike sathola ithuba salitshengisa ama video of abantu abaphila ngale eManikaland bechasisa ukuthi bona bakwenza njani. So sifuna ukuzwa kini ukuthi especially laba asebezamile ukusiza those that have donated impahla, izigqoko, you know, imali, ukudla ngezinto ezitshiyeneyo ukuthi what is your take on everything that's happening in eManikaland? Njalo, what do you expect ukuthi kuwenzeke ukuze abantu laba basizwe? Mother?
I think regating boyenda kuna correspondent wedu Loida Moyo uyakata oraone vamwe nyanya kuManikaland. Asi, as you know, Mike, it's not only in Manikaland where the cyclone actually had a major impact. We also understand that in Mashingo, there were some areas that were also really badly hit. But let's go to Manikaland now.
Tinotongo chemo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rwungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu vasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru ndere kuti toita sekuti tivige vakashaika. Chekutanga tinofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatida kuti titisi tivige. Tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira. Ndofunga ndozvingaita kuti tiende mberi sevanhu.
Kuti nhamo inhamo. Kana namu ya daiso, ya kutoda rutsigiro we hurumende kuturunga atangire papi ruchikuma papi. Uye isu semazi mambuta rasikiru wa shukuru. Nara onda yeka vanu waka afase nzira yu nzira yu yu zino shupa sere. Sakani shakula oti mimi nani nani tise muwe pamweche yeteto na ototangira papi. Vanu wanga itwe segu tuwachenge tesu.
Vanhu vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvo zvaamuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe rane problem nekuti ndorine mahead vehicles. Saka taakutyira upenyu hwavana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvaakutotyisa. Two. Kana pakliniki pari padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvo izvi zvaakutotinesa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo handisi kutombogadzikana pakona ipapapo vanhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana mira mushi panotode rubatsiro rukuru.
A very harrowing messages there coming from people who are actually affected, because I hear a young mother saying that she's afraid, especially for her children that go to preschool. And she's saying she also, part of her family became victim of the cyclone.
Good to mothers asambe nema Facebook page. Edu sibona ukuthi abantu bathini bese siqhubekela phambili twenda kune video edu yatapiwa ona kudamsasiwa and we bring him into the program. Ekhasini lethu le VOA Ndebele kulo sikhumbuzo mlalazi uthi hello there siyakwamukela. ngokulandela kuhlelo sikhumbuso uPamela Khumalo uthi salibonani sawubona Pamela umsunduzwa Ndlovu uthi kunjani umsakazi mina ngiyaphila umsunduzwa wena unjani uGod knows moyo uthi sisonke we together God knows umthandeni Tshibale uthi hello sawubona umthandeni uMartin uthi sikhona lana hayi sakwamukela kuhlelo umthandeni uphinde wathi mina ngithi le mali ebuya eMelika bengayidli bayakhela abantu ama one room saka mothers pano umwari to suggest anzi aiwa mari iri kubva ku America anzi musaidye vakaima one room kuitira kuti vanhu vawane chi place
yekugara aiwa tinotenda vari pa live feed yedu yepa VOA Facebook page yedu yo VOA Shona tina Innocent Guru Kumba anzi good evening good people good evening kwamuri tina telepiwe kwa mare anzi you look beautiful sisi mavi ha nasa sisi
kwenini naya vari kuti this is so beautiful here
asi tinotenda Mustat Chikomi arikuti it's a national disaster. I think UN must intervene. Gogovanata varikuti imanyonya konda. I see you, Hilda Nkomo. And may God bless our country, Zimbabwe. Innocent Guru Kumba arikuti a sister marvelous. And Mike Murisei. Mike wapinda wapa. Lillian Mguda. And good evening to you all. Gogovanata varikuti oh dear, what are they ululating for? Philip Safaboka arikuti Big Mike and Auntie Mavi. Murisei henyu chamiso chinotsimba hanzi nematambudziko akawira nyika simavi nesu tinoti nematambudziko chokwadi telepiwe kwa mari hanzi oh shame mwari inzwa ingoni aregei timboenda tirikunzwa kuti tine guest wedu aripo ano tichadzoka zvakare tichiverenga ma message enyu saka kana muri pa live feed yedu dzvanyai pakanzi share kuitira kuti vamwe vaone nesu uyezve kuti tigokwanisa kuti kana mapinda muchirongwa muwane kuye muchinzwikwa
Pela zulukandaba lomzwile uMavela silingakhohle phela ukushare uhlelo njalo lifake ama hearts njalo ama likes sibone ukuthi ayi lamhlanje sibukela ngobunengi bethu however mothers joining us in our program today is our first guest uPridget Nyandoro she is a member of the MDC who is the youth league So Bridget is also part of the individuals that are, you know, mobilizing people on the ground trying to help and trying to figure out what to do next Bridget welcome to our program
thanks for having me good evening
So, Bridget, you know what's happening in Manicaland. It's a sad story. However, we're glad to know that, you know, young people are taking it upon themselves to assist their fellow colleagues that come from Manicaland. And now, like we heard, Mashingo. What are you guys doing to assist these young people? Well, these people, not just young people.
Okay, what we've been doing so far as the Youth Assembly of the MDC is we've been mobilizing resources in terms of clothes, blankets, and other utensils that might be needed in cases like these flood disaster that we are faced with as a nation.
Mm-hmm. And how successful have you guys been thus far?
We have been getting very positive feedback from our members and from other people outside the membership of the MDC, I must say we are very happy with the response as the leadership of the Youth Assembly in the MDC. People are heeding the calls to help fellow Zimbabweans that have been struck by this predicament of the floods.
Ndombopinda ipapo sisi Bridget moti tsanangura kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita sevechidiki vebato iro re MDC mukubatsira avo vakatarisana nedambudziko re tropical cyclone idai.
Okay, zvirongwa zvatiri kuita parizvino sevechidiki vemusangano mukuru munyika weMovement for Democratic Change ndezvekuti tiri kuunganidza zvatinokwanisa kubva membership yedu yemastructures zvinosanganisira magombezi, mbatya, zvikapfu, matents, mamosquito repellents nezvimwe zvakangodaro-daro zvakawanda zvinoshandisika panguva yenjodzi yakaita seiyoyi Saka tiri mubishi kuunganidzana nezvinhu zvacho tinotarisira kuti tichange tine zvirongwa patichafamba sevechidiki tichienda kunzvimbo dzakawirwa netsaona idzodzo kuManicaland nekumasvingo tichibatsirawo nepatinokwanisa mukuburikidza nezvatinenge tawana mukutsvaka-tsvaka kwatiri kuita
pane vamwe vari kuti iyo inguva ino yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva mbamani kana kuti uri kupati yani. Muri kubatana here nemamwe mapato emunyika asiri renyu iro re MDC mukuedza kukubatanidza zvamuri kutsvagwa izvi?
Dambudziko rakatarisana nevanhu vari kumanyikaland nevari kumasvingo idambudziko renyika, harisi dambudziko rebato. Saka isusu seveshidiki veMDC takatarisana tine an open door policy yekuti tiri kuda kushanda nevese vangave vachida kubatsira mutsaona iyoyi. Hatisi kutarisa kuti uyu abva kupi, chatiri kuda pamberi kusevha upenyu hweavo vakasara mukuwirwa netsaona iyoyi nekubatsirawo kuviga avo vane hama dzavo dzakashayika. Saka for now ndingangoti politics aside tiri kumira kuti tione kubatsira vanhu zvisinei nekuti munhu uyu ndewebato ripi. Chatiri kungoda kusevha upenyu, wana kuti vakawirwa nenjodzi vawana kuenda kuzvipatara, vawana chekudya and the like.
Aiwa, pakanaka ipapo. Mombobata yenyu, CC Bridget Nyandoro, tichadzoka kwamuri. Thank you so much, Mike.
So zulu kandaba lemzwile unkosazana uBridget Nyandoro, yena owebandla ele MDC uyasho ukuthi ai ibona njengabatsha they are mobilizing abantu bahamba ndawo zonke bedinga usizo, not just usizo lwempahla, not ukudla kodwa imali, nxa ulayo imali yokunikeza abantu. Lemzwile uMavela uphinde wabuza ukuthi nina njengabantu abatsha, are you willing to work across the board? Uthi yebo ngempela, uthe this problem is not just inkinga ayihambelani lo mhlobo, ayihambelani njalo uthi wena which party do you belong to, what not. Uthi hayi, le ndaba inkinga yelizwe lonke. Kodwa to extend umbono ka Bridget lamhlanje mothers, we have another one of our young guests, umnumzana, his name is Munashe Mtusa. Yena njalo owebandla ele ZANU-PF. ZANU-PF youth have also launched their own thing whereby they're trying to help the you know people in the affected areas. Munashe, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyaphila mina, ngiyabonga kakhulu.
So mnumzana usungenile kuhlelo, you know, as a country siyakhala, you know, there's a huge part of our country that's affected right now. Abantu bayakhala, abantu don't know where their families are. Uhulumeni uyasho ukuthi 98 people have died. Kutwa over 100 people they don't know where they are. Nina njengabantu abatsha bebandla le ZANU-PF, what are you doing ukuze lisize people that are coming from these areas that are affected by cyclone Idai?
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Into eqhakathekileyo ekhona kathesi ukuthi abantu bananzelele njengelizwe ukuthi kube le disaster enzakele eManyikaland. Yinto esifikele singacabangeliyo, in as much as we knew ukuthi kungaba lento enjalo, kodwa yinto esithusileyo, looking at the destruction of property, le mpilo ezilahlekileyo khona ngane eManyikaland. Thina of course njengebandla le ZANU-PF, we are also struggling. Kodwa this disaster, it will be folly to look at it in terms of party lines. Because it disaster late chaya izange ikhethe ukuthi lapha sesichaya bezanu-PF, sesichaya be-MDC, ichaye abantu abeManyikaland who are Zimbabweans. So thina ZANU-PF is part of an organization that is in Zimbabwe, in the part of elama Zimbabweans phakathi, lathi in our small way we have been trying to help and coming together so that we can throw in what we can in terms of help ebantwini beManyikaland. It's disaster enzakeleyo, it's a national disaster, and rightly so uPresident we declare as a state of disaster what happened in Chimanimani and surrounding areas. We into ubuhlungu sibili enzakeleyo, and we are appealing to every Zimbabwean ukuthi la ifake isandla sakhe khonapho, afake uncana lakho ukuthi imsebenzi uye phambili.
Nina njengabatsha bebandlele ZANU-PF, what exactly have you guys managed to garner so far?
Okay, Tina, as ZANU-PF, led by our National Youth League, the National Youth League, it has been mobilizing in Harare, mobilizing resources, and I think yesterday they went to Manyikaland to go and donate the few things that they had collected from people, and the more things have been coming into our HQ. so things have been sent kunangale eManikaland. And then also through the National Youth League, about instructing ama structures to locally in Manikaland, the provincial executive, lama structures, ama districts, lama wards kunangale eManikaland, they have been mobilized. They have been staying there as community lao. Local kunangale in those hard hit areas, the Zamunit San Alabe, CPU, whatever thing they can do. Because abanye abantu help abayinika, especially from the youth league side eManikaland, it may not be material help, but the physical help yokuba khona bethwala abantu bencedisa ukulungisa izinto ezilungiswayo khona ngale, ngoba ngale siyakwazi ukuthi kulama engineers ezama ukukhangela imigwaqo yenzwani, abe civil protection unit lawo balokhu abakwenzayo bayancedisa khona ngale. Kulamanye futhi ama youth asedeployiwe eChimanimani hotel esincede kakhulu ngokunika irefuge kulabo abangalezela zinhlo. Bakhona ngale, we are doing the security, we are also helping with the cooking and everything else that's being done around there. So the youth league also like is very much involved in this process.
Mnashe, wethi ngikubambe kancane ecingweni, and then we'll come back to you in 1 second. Ngiyezwa njalo ukuthi silomlaleli, so can you just hold on for 1 second and then we'll come back to you in a bit, ne? Mother Zanz pa Runari Tinemteri.
Hello, caller.
Hello?
Hey, Tukutaura Nemi, muri kupi ndimani?
Ini ndirimo Harare, ndinonzi Love Much Pondo.
Hey, taura iti nzwi.
I think toma miri rakaita so far muzimbabwe pano pekuti rubatsiro rwurikuona rwuitwa kuvanhu asi zvinhu zvinosuwisa kuti rubatsiro rwunouya mushure mekunge vanhu vashayika rubatsiro rwunofanira kugara rwawepo panike zvakagara zvange zvataurwa kunzi kuchauya mafashama vanhu waifanira kunge wagara wabviswa kunzvimbo dzakaita seChimanimani Chipinge kwete kuti tinozobatsira vanhu vashayika zvinhu zvinosuvisa
Aiwa, mazwi makukutu. Saka mune ramangwana mungaone imi mune mazwi ape kutaura kuitira kuti pagare pane zvikwaniso.
Ndinoti nini tikuona makambani akaita sana Econet Wireless, kana Delta Corporation nemakambani anobvisa mari yakawanda kwazvo. Dai pagara pakaiswa mari munyika inozivikanwa kunzi mari yemadisasters. For example, mari yecholera, mari yechi yogara iripo kuitira kuti kana tichinge takuda kunosangana nedambudziko toziva kuti tine mari kwete kuzomirira kupema pedo. Aiwa, takaunganidza mari iyoyo yagara iripo.
Aiwa, mashoko makukutu, hanzvadzi muve nezuva rakanaka. Maika Wakula is actually coming in with a very good idea. He's saying that he's seeing that a lot of companies are coming together and putting, you know, money aside, like Econet, he mentioned Delta, he mentioned, you know, some other big companies. But he's saying that in his view, they should actually be a disaster fund that's set up by government waiting for such an event. In the event of cholera, the money would be there. In the event of a cyclone, the money would be there. So he's saying that government needs to plan better for future. Because they knew about this disaster, but they waited and then waited for people to donate. So in his view, he's saying that it's important for government to have a fund that they literally, you know, collect well before something like this happens.
Hi, this is Lugan Dabalia. Muzumlaleli uthi hayi uhulumende kumele he must be more prepared for ama disasters ayezayo. Now ngu cyclone idai ufikile wazi waphazamisa impilo zabantu abaningi ngale Manikaland. Njalo emashingo kodwa bathi uhulumende should be more prepared. Imali kumele ibe khona throughout the whole time so that when instances like these happen, imali khona ukuze basize uZulu. It doesn't have to be a cyclone. We are shooting yesikhathi lesiya se-cyclone, se-cholera, imali should have been there. Isikhathi sesifikile se-cyclone, imali should be there. Regardless of the natural disaster, umlaleli uyasho ukuthi imali kumele ibe khona. Lina lithini ngalokho? +12026192072077 yoni nombolo yethu. Sithintene ecingweni, ngenani kuhlelo ngobulungu benu. Saka mothers tichi na Bridget Nyandoro parunare apa.
Mm-hmm. Asitisa tenda kuna Bridget Regei. Tida kumbono zhulikuitwa nevangu vantaona mm-hmm. vema kereke nyanya. Nekuti nasi kunyangu edu tishiva farai vava vema pato. Nyika vakada ise MDC ne Zano PF. Tuda kunzwao kunevamwe varikuita mabasa. Ayavanga vari vamuova nushavo vema kereke mazimai varikubatana sema klabu. Mm-hmm. Vemu diaspora varikuita shavarikuita. Tuda kumbonzwao kubwa kwa muri nekuti nasi harisi zuva rezvematongerwe nyika izuva rekuti Zimbabwe iratidze kuti iwe neni Mike zvizva tiri kuita kubatsira avo vakatsangana nedambudziko irori. So let's go ku video yedu yezvimwewo zviri kuitika muHarare uko vemakereke vari kubatana mukubatanidza zvinhu nevamwewo vagari vemunharaunda dzakasiyana siyana. Apo Mike, we were looking at what's happening at the Presbyterian Church in Highlands. That video came courtesy of Kudamsa Siwa, who I spoke to earlier on, and he was telling me that as a part of, you know, his organization, Fresh in a Box, they have literally been collecting, you know, donations from all over in Harare and Bulawayo and bringing them to this center, to some church centers in Harare. And we saw there, you know, it's not only Kuda who's doing this, there are other people that are doing it. I saw a friend of mine, Sisi Dangarembi, is also sharing some pictures online that they'd literally gone to volunteer to pack stuff because, you know, there are people that are coming in to pack. There are people that are coming in to sort. There are people that are coming in to literally just put things together before they're shipped out to either Chimanimani, Mashingo or any other place where the help is needed.
That video was shot at Presbyterian Church in Ngale, Highlands, Harare. Umnumzana Ukuda Msasiwa, he is the co-founder he found a value of a company called Fresh in the Box. Bonaba sebenza ngokusiza abantu ngokuthengisa ukudla okuchiyeneyo. Bona they were gathering izinto ezichiyeneyo, izigqoko, ukudla ngezinye izinto vele. Belenjongo yokuthi they're going to take all that stuff beyosiza abantu ngale eManikaland. Yikho lokho ukukhona yilolu dabo lukhona egudwini lamhlanje kuhlelo ngenani ngobunengi benu msakazo omuhle. Saka mothers, let's just go back to our youth and then we'll try to get back Okuda.
Oh, I understand Kuda is actually on the line, so let's take Kuda. But I also have to mention that I also saw the Seventh Adventist were also doing something. They were rallying, you know, funds together and putting donations together. So there are different churches that have actually come up and, you know, really showing some leadership roles in this incident. Let's go to Kuda Msasiwa. Hello, Kuda.
Hey, how are you guys?
Aiwa, can you just give us an insight? Zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekubatanidza zvinhu zvichabatsira vakatasangana ne cyclone idai?
Muharare munomu, we are collecting any provisions, any donations from anyone who's willing to give. Many, many organizations have got together. At our central base right now is at Highlands Presbyterian Church, Irina Enterprise Road. It's also Fresh in the Box. We're going to farm a farm at Chitorama donations. If anyone are going to farm a farm, we're going to farm a farm and so forth. But because this is my base, we're going to deliver some from Harare and Bulawayo to Kuta Chini. We're going to have any donations to the NFA base. We're going to have a couple of trucks that are also far and up. And we're going to have a wonder, even a lot of people are there. Vachibatsira kupeka kuseparika zvinhu helping to load my trucks and kubatsira kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika kuko zvikuenda kwamutare mangwana and every day more trucks are going to be going there to assist. We've never seen this many people unite. I mean papa twandi enterprise road yanga yakazara zvikuru long queue yevanhu vangaida kupa zvinhu zvipo nezvinhu zvinobatsira vanhu vacho variku vakarasika zvinhu zvakawanda kuchimani manoko.
Chanyanyo ndifadza Kuda chawataura ndechekuti for once you're seeing a queue which is not related to fuel or looking for bread and just take us into that. What role are the youth playing from what you saw? Were they part of that queue? Were they volunteering? And what role can they play further on?
There is a lot of youth right now on the ground. I saw a lot of youth on the ground right now at Chibatsira. A lot of manpower is needed, even known right now more manpower is needed. Kubatsira kupeka is a big task. On top of that, my youth, they're sharing, but tweets, they're sharing pictures, they're making sure they're making each other enthusiastic to participate in this exercise. I think it's showing that, you know, we can now get messages out quicker. Using the youth have got a very quick way of making information move around. So we're very grateful what the young people are doing right now in Harare, in Bulawayo, and all over the country. I know Manazenzele in Bulawayo have been collecting all day as well. Sakapane is a wonderful collector. There's a lot of information moving around so that we can assist in getting as much aid as possible.
Kuda.
Hello.
Ngithi usuqalile na ukufundisa indebele.
Amina ngakuma mbichana. I can put on the light if you want.
I guess I love this. First of all, shout out to you guys. What you guys are doing on the ground, it's really impressive. I see the spirit of Ubuntu reflecting throughout the whole nation. So shout out to you guys, especially abantu abasakhulayo. The work you guys are doing is really amazing.
Thank you very much, my brother. We appreciate your kind words. And, you know, in the diaspora today, a lot of people have been donating various means using my GoFundMe pages. Mm-hmm. I know Anna Freeman, Anna Team, Pachedi, they've got a good page which they've been raising money. Isusu, we've been letting people buy products like Opo, matches, and so forth through our website. And we've been making sure that all the proceeds, including any profit made, and charges are going straight back into donations. And you can follow all our progress on our Facebook page. We're making sure we're very accountable and showing where everything is going.
Are you guys still taking donations?
Absolutely. So if you go on the GoFundMe pages, they're still taking donations. The EcoCash number is still active right now because the work right now has not even begun. I mean, people are going to need help rebuilding. People are going to need help, you know, getting their wardrobes back, their clothes back, and there's so much work to do. So it's very important that we don't stop donating. Right now, I really recommend some of the GoFundMe pages, like the Tipachegu GoFundMe page, very important, because those guys are very accountable. At least you'll be able to see where your money is going directly. We also highly recommend, if you've got EcoCash from Zimbabwe, EcoCash is matching the donations dollar for dollar. So if you send $100, EcoCash will give us another $100 on top, which makes the money go a lot further. So in other words, it doubles your donation. Mm-hmm. And like I said, this is a fresh in a box. If you go to hamper.freshinabox.co.zw, you can also again purchase an emergency hamper. And we will make sure that we buy the products. We'll take pictures. We'll send you. We'll make sure we donate it and make sure it goes to the right places.
All right, Kuda, could you please hold on to the line so that we take a call on here, Zonjalo Silomunyu Mlaleli, and then we'll come back to you in a second, all right? Mothers, Tinem Terry.
Hello, Paula.
Hello?
Hey, Truktaura Nanu Yeshe Murukupi.
Siri Kubinga.
Kwaka di Kubinga.
Binga, Kwaka Oma Zuwa Yeti.
Hey, Tipewo Fungwa Zenyu, Kwaka Shiko Erene Mfurai.
Kana Dono Haru.
Saka muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Zvino zvinosiririsa chaizvo chaizvo. Ini ndiri kuda kubvunza kuti uko pamutare kunocherwa mangoda hapana homwe here yakambo kana kamari kakambochengetedzwa, tinonzwa kuti hanzi kunocherwa mangoda ikoko.
Zvino zvatingada kutozobvunza hurumende nekuti sekuziva kwedu parizvino hapana homwe iripo nekuti ivo vagari veikoko kwachiyadzwa vanotochema chemawo vachiti zvino hazvinawo kumira zvakanaka ikoko. Pasati pamboita dambudziko irori recyclone idai. Saka zvinhu zvatichada kuzonyatsobvunza kuhurumende izvozvo kuti zviri kufamba sei. Asi tipewo mazwi enyu ekupedzisira kuti mungada kuona hurumende ichizodii muna ramangwana.
Kune ramangwana tine tichishuvira kuti dai hurumende yaita gadziriro munzvimbo zvinowa rakaita ziiriri ratiri kusangana naro. Munoona kuno vakuru vedu tisati taberekwa vachibviswa kuna Zambezi. Government yaive varungu yakaita gadziro. Mvura yacho yaiuya mbijana mbijana, but ivo vakaita effort vakavapa transport kutransporta vanhu vese, nokuti vaiziva kuti dhamu rakavharirwa kuna Kariba richasuduruka richivhara mavaigara. Yaive government yevarungu iyo.
Aiwa, panzwika apa baba, muri kutaura imi kuti zvakakosha kuti hurumende inge yakarongeka mune ramangwana sezvamakamboona munguva yapfuura. Tinokutenda iye mochipedzisa henyu nokutaura mazwi enyu mashomanana mukupedzisira mukupeta.
Ini ndinokumbira vanhu vese muri vese muri dzese dzeZimbabwe kuti tibatsirane padambudziko rawirwa vamwe vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Twalumba.
Bye-bye. Twalumba.
Utsene twalumba.
Saka baba vari kutaura ivo Mike kuti hurumende inofanira kurongeka. Vari kutaura ivo experience yavakaita ivo vachiti panguva yapfuura kuchiri nehurumende dzapfuura idzi. Vaiti paida kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo dzakadai kuwana Kariba, vanhu vakatorwa nehurumende vakanoiswa panzvimbo yakanaka. Mvura yacho ichiburiswa mbijana mbijana mbijana, zvichinge zvazogadzirika ndobva vazotorwa vachidzoserwa kunzvimbo dzavo. Saka vari kuti dai zvakadai zviri izvo zviri kuitika. Vabvunza zvakare kuti ko iyo hurumende haina here homwe kuchiadzwa uko yemari yakabva mumangoda. Ndikati zvinhu zvatichabvunza hurumende asi sekuziva kwatinoita pari zvino hapana.
Hai, limzwile mnu ubhinga ubekhuluma lapha ecingweni echasisa umbono wakhe. Ngibona ngani mothers eningi labantu keep asking kanti uhulumende lo why doesn't he have money set aside for our natural disasters? That seems to be the common question that a lot of people are asking. Kodwa mothers, let's go back to our guests. Kulabanye abalesifiso sokungena kuhlelo, so let's wrap up with our young people and bring on more of our guests. Let's go back saqala lo usisi uBridget Mzware Nyandoro mchini poparinare.
Yes, indeed.
Okay, so looks like we've got a long queue of other guests that are waiting to join in line. So my question personally before, I don't know if Marv has other questions. However, my last question to you is, where exactly do people go and donate if they're looking to give you guys some goods?
Okay, we are taking donations right now. We have got a department that we have set aside in office that is receiving the donations from people. It's our head office in Harare in town. It's number 44 Nelson Mandela, which we now know as the Morgan Tsvangirai House. People would know it as Harvest House. That's where we have people collecting, those who are able to go there. But maybe if people have their donations and they are somewhere, we can always arrange the pickup. You can call on number 0785-343486 and we will be able to come and pick up the donations that the people have to assist the fellow Zimbabweans who are in this disastrous situation.
Inini maybe zvandingada kuvhunza sisi Bridget ndezvekuti tiri kuona vazhinji vari pamalife feed ndamboita imwe kuseni vanga vachiti inoyi inguva yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva kumba kwani, kuti uri MDC, uri ZANU PF, nekuti disaster iyi payakauya kucyclone haina kumbochuza kuti unoenda pamba pemunhu weZANU PF kana kuti weMDC. Imimi sevechidiki zvii zvamuri kutaura? Enda apa ndoda kuti mutaure naMunashe, tine mukomana weZANU PF ari apa, mukoma Munashe. Ndoda kuti sisi Bridget mutaure namukoma Munashe muchitaura vamwe vachinzwa kuti zvii zvamungataure panguva iyi kuti vanhu vabatane nyanya vechidiki vabatsire vasina kuti uri kubva kumba kwani uye zveuri pati ipi.
Okay, what we can say as the young people, like we have alluded to before, the problem that is that our fellow citizens are facing is a national disaster, is a national problem. It's also something the MDC to note. Kanada mbuziku rawu ya sekta ora kwenyo arisku yenda kumbaku ZANU PF, arisku keta kutu uindewe MDC, uindewe Zipra, uindewe chi. Saka munu tisa chitava wanwe ma political parties before I am an MDC member, I am a Zimbabwean. Saka ndrukungo kuru zira wanu kuti tisa chitambu funga kana kutarisa kutu munu uindewe batu ripi kana utitavise kuti area ipi kwa kafote wa batu ripi. Let's face look and think, because before we are we belong to any political party. We are Zimbabweans, and that should bind us as Zimbabweans. That should give us a heart to say, let me help the next Zimbabwean who is suffering. And to everyone who is listening, it's time to think as Zimbabweans. It's time to think not as an MDC person, not as a ZANU-PF person, but it's time for Zimbabweans. When it's time for election and everything, we will then divide ourselves according to the parties that houses us. But for now, it's about Zimbabweans. It's about saving lives. It's about helping those who are in need. So let's put the political parties that we come from aside. Let's help each other in every way that we can.
Haiwa, mazwi makuku tinokutenda ichaizvo. Sisi Bridget, handisi yomukoma munashe muripo irapo.
Munashe usakonekti mwene?
Ya, ndisekonde.
Right, umzulu sisi uBridget ekhuluma uyasho kuti umuntu ngumuntu ngabantu, kuti njengabantu abatsha, hayi this thing of when I ZANU PF mina ngi MDC, when you belong to Kupe, when you belong to whoever, akulandaba sekuyisikhathi sokusibambane njengabantu abatsha sisiza abantu bethu. When I would say that,
I think what you put it out, Kuluma, Karateka Kul. Karateka Moba, what can you see in my speech? I think I said it in my first intervention. Would you in delay it to be mischievous? Would you see MDC eating in Ako, is an EPF eating in Ako, whatever party eating in Ako? What is important at this stage? You would ama Zimbabweans at him. The fact that we were a disaster late, we cannot then say we should come together simply because there is a disaster that has come to us. The coming together of young people should be something that is, Obama problems, I face a Bridget as a young person, are the same problems that I face also as a young person within my own political party. So the coming together of young people, especially at this stage, let us call what happened then in Chimanimani, maybe the Sarajevo incident, that has then caused the Zimbabwean young people to come together with one cause. And the intuition of money, by way example, to young people, we can come together, and then we can help each other, especially in our issues. And we are so good to make this school, Mawubambana, or we are together since a bullet disaster. We are together into Emily Corner. Ebantwini singakakhulumi ngama disaster sikhuluma ngokuthi sonke singabantwana abeZimbabwe regardless of political affiliation, regardless of church. I was very much inspired into ngibone mini people were coming together at Presbyterian church. No one said I'm not going there because I'm Anglican. No one said I'm not going there because I'm SDA. People went there because they knew that it is a Zimbabwean thing, it is a Zimbabwean cause. So it's the same thing also for us young people. I think we need to come together and be young people that know which is future epambili, is future tina itabanika the future young cause. So I agree with Bridget.
And then umbuzo wami wokugcina Tinashe, and then we have to let you exit Tinashe. Munashe, and then we have to let you go. Uxolo Putomi. If someone wants to donate, benikeze nina izigqoko, ukudla, amanzi, ukuphuza ngezinto ezijeneyo, even imali, kumele bayaphi?
Hello.
Usakhona ecingweni, uyangizwa na?
Yeah,
ngiyabuzo. Umbuzo wami wokugcina, and then we might have to let you go. If someone wanted to donate either ukudla, amanzi okunatha, izigqoko ngezinto ezijeneyo, where do they have to go?
Okay, first and foremost, Tina is ZANU-PF. We have had ZANU-PF HQ. Abafuna ukudonate, they can go there. The youth league has set up a command center. That is day 24 hours. Local receiver is into Yeshamba Echimanimani. Secondly, there is another command center which is based in Emanikal and Konangale. There's one in Chimanimani and another in Mkare. Lapaba collector Konizindolez. Another way foot of donator, we donate through our organizations like EcoCash. EcoCash is also taking our donations abantu to $25. They also put $5 on top of it. And any other avenue that people can donate through. This is not really about who has collected more donations, but this is really about how which donations are going to which place. And which affected people are being helped by these donations. So, Tina, as ZANU-PF, we are very much helped with the matter. So, if you want to donate to our neighbor, ZANU-PF HQ, we are very much welcome to receive that. If you go to Chimanimani, there is a command center for ZANU-PF Youth League. In Mutare, there is also another command center.
Yebo, Mnashe Mthusa, thank you so much. Ngongena kuhlelo, Putam.
Okay, thanks, Pat.
Right, so Luganda Balumzwile, Uti, Mothers, one of the things that he said that really stood out to me was how he highlighted how it's unfortunate that it took a sad situation, a disaster to happen for Zimbabwe to garner together regardless of race, creed, age,
religion,
beliefs, political beliefs or
color.
Anything. That's the one thing he highlighted. And I love the fact that the young lady from MDC, Nayofu, highlighted the exact same thing. However, Mothers, Ndugunzo, Otine, Umumtereri, Wedu, Paronari, Anotifara, Jukuru, Sa.
Regate in the qualities. Hello? Hello?
Hello?
Tubsa or Nani, we are Murukubi.
Na mgoma Donald, yoma zwa ose.
Ah, makadi iko mkona mgoma Donald. Mungo ti ga, kuto tito roo vamwi. Tawra itins.
Wala di zedima vena mgoma maita basi.
Mm-hmm.
Dino na angu so kuti inya ii, zino tinetei. Tetemasi, chero tikati edu atidu kutendeka na panguwa ino ni nambu ziko. Tufangwa usanda pangwe che tese wana se muri esi mbako.
Ehe.
Nya ii ino so zoka so kuti panu kuso chakwa kutu unotende une oangane responsibility yo kuchengere za wana. Yani. Tine masatellite haya umdenga nukwasa utipasiriza kwa kufamsoka mashoko. Tanguri laye nechi. Zato kudapa chenu.
Aiwa mashoko makuku tuwa ya mkoma.
Saka. Ndo zoka sipa kuti nyaeze. Pane penyuro zeli zino nyae kuandibwa nize matunge kwe nyika. Kuti mtunga milo nyika ni uru mende waro mkuruwa mauto. Hizo zoka hati mbosishia pa chenu. Kapa ita tona kana zimene penyuro zato tele ya kunoku. Kana pakata a matter of national concern. Ino vanu manya nenya iyo yo kwete kungomanya nokuti mutungamiri tozviziva kuti mutungamiri wenyika nehurumende asi kana pati dzipata cyclone nyaya ngaimbova cyclone majingusa vanoridza aya ngava majingusa ekudza vanhu kukurudzira vanhu nekuzivisa vanhu awareness campaign ndinenge chidiwa
aiwa ayo mashoko makukutu
saka ndorapo kuti zvinhu zvizhinji zvinoti nyaya kuperera kuzvenyika nyika medu pazine penyuro dzehurumende dzedu ndozvo muchiona nyita kuti dzivanhu kumashure shure.
Aiwa, ichokwadi mkoma Donald. Sinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka.
Haina basa, mungopawo vamwe mukana.
I think sekuyisikhathi sokuthi uDonald afundise indebele.
Yebo.
Sesifikile. Kodwa zilukandaba lingenele kuhlelo ngobunengi benu. Ngiyabonga kakhulu. Sibona ukuthi abantu bathini ekhasini lethu LVOA indebele. Alaska Nkosi uthi ayoba Nkosi uPamela Khumalo uthi one room not enough lapha uPamela seems to be responding to umlayezelo kaMthandeni ethi abantu kumele bathola ama one room mothers uPamela uthi I don't believe ukuthi one room is enough kodwa uPamela lapha ngibona ngani uMthandeni saying they must build a one room for each person yena owalahlekelwe indlu uBrian Thabethe uthi add ngicela ufakele inombolo yakho uBrian and then sizakufonela uPolite uthi I'm not going to donate through ZANU-PF. Sorry, excuse. Polite lapa umnumzana lumzile umunashe uti akulandaba uti are you donating through ZANU-PF, through MTC or through whoever as long as you're utilizing your power to help abantu abaswelayo ngalemani kalend.
Rekaiti mbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu Mike asi tichidaro dai tamboona zvataona zvichitika ku Presbyterian Church pa video paipe tikoke simba kune avo vasati vaendesa ma donations avo kuti vaonewo zviri kuita vamwe nekuti chiri kufadza pari zvino ndechekuti havasi kutarisa kuti ikala ipi uri kubva kupi mbamani pati ipi vanhu vese vari kungounganidza zvino vari pamwe chete gumisai chiramba ari pano kuti ndifonerei musachikomo ari pano Kelvin Dennis. Let's keep helping. Regatitore kola. Hello, kola.
Magadi zini.
Tiripo. Magadi, watukutuona ni mimuri kupi anzwazi.
Tiripa, Botswana.
Taurite nzwi.
Nile tshira kutubaya urumende ayo. Jakubetira nepozi pa ino mkona.
Ehe.
Jakuchaka panish. Panivu uswa arusha iku. Tawa chingete jaswa kanaka. Uye nikuchaka. Nekudunito. Wesa aniki. Gangu nikachitamba nijavu kwa chipa kibitila huu.
Saka imikuwa muri kupotikuwa na ukupanesha muri kuita ire. Muri kubataniza muri pamwechete makambo fona ire kumusha muri kuita si.
Isi zino kupotikuwa na kagawa tukubataniza kutu mwechete. So kiti zunye zunye nasi katende kakuemba. Saka zunye 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 kutera kunye.
imimi ikoko muri kushanda ne embassy ikoko. Yes, Zimbabwe iri muBotswana vakati hunza izvinhu ikoko.
Pamwe chete ne Red Cross.
Pamwe chete ne sangano Red Cross, mate. Aiwa, tinotenda zvinofadza chaizvo. Muve nezuva rakanaka regai timbo taura nevamwe vari pa live feed panapa. Kudzanai Alvin Sparrow Jakarta. I'm sorry for those people. Rest in peace those who lost their lives. Zvinorashe Mangena, I'm so sad about the disaster. Tinaye Nyamadza, once please government must look to the community as they did the time they were looking for votes. Air Force ndokubasa kwayo kwekubhururuka vachiyamura vanhu vanenge vakamirira kuti vachauya. Saka vari kuti ivo government parizvino ngaichishandisa vanhu vakadai seveku Air Force nevemauto avo vataonaona sezvechokwadi vachibuda vachienda kunobatsira. Richard Mfupi ari pano atindifonerei. Boaz Jaguranzi, chiri kufadza kubuda kwa president kundonzi kunoratidza kunozviratidza kuvanhu. Ndi Boaz ari kutaura uyu. Over to you, Mike.
Aikasini letu mbona abantu sebefaka mahatla ma likes so late into the program. Abantu vatanduzi kwenza izinto so last minute. Brian Sabethu wazi waifaki nombolo njalo. Martin walaye uyifakile nombolo kodwa isikhathi 2 zwakazomuhle. Next time I will put you at the top of the list. Namhlanje lingene lokuhlelo ngobuneke benu. Thank you so much. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Let's meet on Twitter at BigMike3, BigMike3.
I'm Marvelous Mklanganya Huye at I Am Marvelous. Bye-bye.